DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ivo vanenge vachionawo zviri kuitika muZimbabwe vari kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzichingotyorwa zuva nezuva. Vanhu vari kusungwa zvisiri pamutemo. Vanhu vari kupondwa masikati machena.
Hurumende yeAmerica nezuro yakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere.
Zvatinoziva isu kuti zvimwe zvacho zvizhinji zvacho vapakapinda mutungamiri wedu Comrade Edi Nangagwa tinoziva kuti pane pamwe patinogona kuonawo kuti hamebha pakakosheka asi kazhinji kacho basa ravaita sofa
asi ZANU-PF inoti America inofanirwa kuona kuchinja kwaita zvinhu kubva zvapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro.
Zvazvakakodzera kuti pane kurambidza vatipewo mapurisa anenge achiona kuti varairidzi vanenge vatanga kumacha kubva kuHarare Garden ndio vanonosvika kuparamendi. Tinongoona kuti kuramba nhando.
Mapurisa anorambidza rimwe sangano rinomirira varairidzi Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore richienda kuparamende kunosvitsa gwaro ravo renyunyuto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere. Mugwaro ravakabudisa vari kumuzinda wavo weWhite House vaBiden vakati zviito nemitemo yedzimwe nhengo dzehurumende yeZimbabwe nevamwe vanhu zvekukanganisa utongo hwejekerere zvinoramba zvichikanganisa mitemo yeAmerica yekuridzana nedzimwe nyika. Vakati nekuda kwaizvozvo mutemo wechimbi-chimbi wakadzikwa musi wa6 kurume 2003 weExecutive Order 13288 nemusi wambudzi 22 2005 uye musi wachikumi 25 2008 kuti kugadzirise nyaya iyi unofanirwa kuramba uchishanda kubva musi wa6 kurume gore rino. America inoti zvirango zvayo izvi zvinongobata chete vanhu makumi masere nevatatu pamwe nemakambani makumi matatu nemanomwe vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Muna 2001 America yakadzikawo mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ZIDERA uyo unorambidza makambani emuAmerica kuita zvemabhizimisi neZimbabwe. Sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reAmerica vatawanda dzokora zvose vanoti havashamiswi nedanho iri nekuti America iri kuonawo kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Isu tichingoona zviri kuitwa neAmerica nedzimwe nyika. Ivo vanenge vachionawo zviri kuitika muZimbabwe vari kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzichingotyorwa zuva nezuva. Vanhu vari kusungwa zvisiri pamutemo. Vanhu vari kupondwa masikati machena. Saka zvese izvozvo ndozvinoita kuti America senyika itaure kuti aiwa izvi zvakashata ngazviregedzwe kuti tuone kuti zvaregedzwa tichaita zvakati zvakati.
Pane zvinoitwa here nevana veZimbabwe kuti zvirango izvi zvinge zvichitemerwa nokuti tinonzwa zvichinzi vamwe ndovari kukumbira zvirango izvi kuti zvinge zviripo?
Hapana mwana weZimbabwe, hapana mutungamiriri weCCC anenge aripo anenge ataura nawo. Hakuna nhengo dzeCCC dzinenge dzaenda kunodemonstrata kana kuti kunoratidzira kumuzinda mukuru weZimbabwe kana kuti UK. Vanhu veZimbabwe vari kuame vari kuGermany vanenge vaenda kunoratidzira kuti zvizoitika saizvozvo. Vanhu vanoona America ine vanhu vayo vari kuZimbabwe vanenge vachitoona kodzero idzi dzichityorwa, vadaro vogara pasi voona kuti aiwa Zimbabwe iri kuramba ichikanganisa kodzero dzevana veZimbabwe. Izvi hazvina kunaka pamutemo wenyika dzose, yobva yatara zvainenge yatara.
Tinoona kuti kato kakawanda America ichiramba ichiwedzera zvirango izvozvi kana mutemo iwoyo wechimbi-chimbi weemergency kubva muna 2003 kusvika nhasi, asi hapana chiri kuchinja. Munoona here zvichishanda?
Kushanda kana kusashanda, hapana zvandinoona zvinokwanisa kuitwa neAmerika kana nedzimwe nyika. Kana kodzero dzevanhu dzichityorwa, panotofanira kutongoita zvinoitwa kuti varegedze kuramba vachidaro. Zviri nani kuedza kudzora pane kuti nyika dzose dzimire dzitarise vana vachipondwa, vanhu vachiurayiwa, vanhu vachikosungwa, kodzero dzichiramba dzichimbunyikidzwa. Hazvigoni. Temo yenyika dzepasi rose inotaura kuti ukaona nyika ichiita zvakadai munodai. United Nations inenge iripo ichiona, anasadak vanenge varipo vachiona, iwo America inenge iripo ichiona. Saka nazvadaro pano zvinotofanira kutongoitwa, anonzi pachirungu maconsequences ezvinhu zvakaipa zvinenge zvichiitwa nevanhu vanoita zvinhu zvakaipa kune vamwe vanhu. Saka isu tiri kuona kuti zvinofanira kuti zvirambe zvichidaro, dzimwe nyika ngadzirambe dzichipindira, dzichikarira, dzichitikomekedza kuti kodzero dzevanhu ngadziremekedzwe.
Bato renyu rinopomerwa mhosva yekunyepera kupambwa kwevanhu pamwe nekurwisana pachezvaro, richizonzi rinopomera ZANUPF senzira yekuti zvirango zvirambe zvichitemerwa pavanhu vari muZimbabwe. Munoti?
Izvo hazvina maturo, izvo ndezvekugodzi kwaturo. Ndiani angaurayise munhu, angaurayise vanhu achita kuti pazonzi pane kodzero dziri kutyorwa? Vana vakashungurudzwa, ana Johana Mamunga, ana Cecilia Chimbiri, ana Netsai Marova, ana Tawanda Chehiwa vakabatwa. Tawanda akabatwa kuBruwayo, akarohwa, akaitwa zvaakaitwa nevanhu vakaonekwa kunzi vanhu vehurumende. Saka mangwana wofuma zvonzi pakastejwa. Chii chinostejwa ipapo? Ndiani anostejwa kuzvikuvadza kana kukuvadza mumwe munhu kana kutourayiwa kwemumwe munhu? Kana kuri kuteja, kana vanhu ivo vachizviitisa zvichiitwa nevamwe vanhu zvichinzi zviri kuitwa neCCC, sei kusina munhu ambobatwa achiita izvozvo?
Sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda zvosvedzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi sachigaro veZANUPF kudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vanoti America inofanirwawo kuona kuti kubva zvapinda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro, pane zvizhinji kwazvo zvashanduka zvine chekuita nenyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chigaro ziva kuti pamasanctions anoiswa neAmerica paZimbabwe, haisi kuZimbabwe, anoiswa papati yeZANUPF nokuti iri kutonga Zimbabwe. Saka tinozivai tiri kuzvikidzana kweAmerica neZimbabwe paglobal politics hakuna kumira zvakanaka. For makore akawanda America inoramba ichingoblema kuti ZANUPF inoita political violence, human rights abuses and all that. Chatinoziva isu kuti zvimwe zvacho zvizhinji zvacho kubva pakapinda mutungamiriri wedu Comrade Mnangagwa, tinoziva kuti pane pangu patinogona kuonawo kuti amebha pakaposheka, asi kazhinji kacho basa ravaita sofa rese riri kutadza kuti human rights haasi kuvhaiolentiwa. Tiri kuona isu kuti veCCC vechamisa chete chete, vakangoziva chete kuti musi wakati America yakuda kurishiwa masanction. Vanoita zvinhu zvokuti ivo vanokonzeresa, vanoita kana mafake abductions, mafake victimization of vanhu. understand my situation. Acho, go bavato taura iwo kutasa mone violence yaitwa nechi nezambia. Zvandinoona kuti isu kupati nezambia ipapo pane dambudziko rokuti fara kupagadzirisa.
Munopagadzirisa sei vacharumbira kusango?
Kana tichiziva isu kuti masanctions akuda kurinyuwa. Zvine zviri nani kuti isu timire kuita masanctions edu kuzimbabwe ikoko. Timire kuita anything takamirira kuti zuva iroro ridarike. Nauri tiri kuona kuti in the history yedu tiri kuona kuti pese panonge pachida kurinyuwa masanction. VCCC yaiva MTC. Vane maitiro avanoita ndokuti pinza mutrump ende tiri kuona kuti zviri kuramba zvichiendera mberi. But tinozoona isu kuti hayo mabasa eVCCC iwawo ndo vanoda kuti Zimbabwe irambe iri pamasanction. Tinoona masanctions acho haaffecti ZANU-PF as a party. Anoaffecta the general public. Ndo maonero atinozviita.
Asi vacharumbira ndiani angada kuti atemwe nedemu kana kuurayirwa hama yake kuti vafadze bato ramuri kutaura iroro kuti America inge ichizoona kuti zvinhu hazvina kugadzikana muZimbabwe yowedzera masanctions.
Muzivi wezhira yeparuware ndemufambi wayo, imi munoziva here kuti muchitarisa nyaya yezviri kuitika kunyaya yemukomana wakaurawa kukwekwe kuti ivo veCCC pavakaenda kufinaro yacho vakadzingwa zvikanzi bvai pano. Tinoziva zvamakaita. ZANU-PF hatina kumunzwa ichidzingwa ipapo. Tiri kuona isu kuti aiwa veCCC chamisa chete chete apa. Vanoziva maitiro avanoita zvinhu zvavo. Ndo vatingatobvunza ivo kuti sei muchizoponda vanhu at some instances maakuti ZANU-PF. ZANU-PF inenge ichipinda papi?
Saka imi zvii zvamungataurirawo America pane nhasi kana muchitaura imi kuti hakuna chiri kuitika?
America ngaione zviri kuitika pasocial media. Takakurarama panguva yesocial media. Ngavarege kubatirira pazvinhu zvakare. Tinoziva munguva yamugabe vanhu vairohwa muZimbabwe tinozviziva isu. Asi ikaino pakapinda kombedzi iri mangapo. Tinokumbira kuti Biden ngaape mukuru wenyika yeZimbabwe chance yokutonga nokurula Zimbabwe zvakanaka. Tiri kulidhiwa nemunhu ari kulidha zvakanaka, ari kuita maringagement namaengagement, ari kuita development munyika. Zvinhu zvese zviri kufamba. Tiri kuona isu kuti America kana yava hama yeMTC kana daishamisa chete chese, ngavachibva vatitaurira kuti saa hama yeopposition. Nokuti zvavari kuita izvi zvinoitwa nehama chete. Hakuna munhu anosapota zvinhu zvakashata sekuwawa pakaitwa mukomana kukwekwe. Kwakunzi ZANU-PF kwakurinyiwa masanction. Ndokuda kuti pane ZANU-PF tiri kunyirwa masanction panyaya yei. Chatakaita chii hapati kutora vhu redu? Tinoziva kuti ndozvo zvatiri kupirwa masanction izvozvo kuti akatora vhu redu. Apati from that hapana zvimwe. Mahuman rights vaita kutaura hakuna hatisi kumaona. Ari kukonzerwa neopposition chamisa chete chete ndo iri kuzvikonzera izvozvo.
Asika vacharumbira pane vanhu vakatosungwa vanozivikanwa kunzi ndeve ZANU-PF kukwekwe uku. Saka zvinozoti hazvisi pachena sei?
Havasi vezanupf chete vakasungwa panyaya iyi. Vanhu vakasungwa nevechamisa chete chete. Polisi haisati yapedza basa rayo vamukai. Tingamanyirira mberi. Hapana koti yaitwa, hapana ruling yaitwa towards nyaya yemwa kukwekwe. Chatiri ndechokuti isu tiri kuziva pamavhidhio pamaaudhio anditika takaona munhu mukuru weMTC acho zvanhu ndainorova munhu. Munhu ndobva apo ndiwe anobva afa. Saka nyaya iri kumapurisa. Mapurisa kana apedza nyaya yavo tichaziva munhu uchaenda kujeri agosungwa koti yamukondema kuti ndiye akakonzeresa. Asi zvito zvati mazita achabuda vanhu vokachamisa chete chete. Nokuti mukuru wavo ari parekodi acharata ngaro.
Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Rusango vari parunhare kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare arambidza rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore rakananga kuparamende kunopa gwaro ravo renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mdenda. Mugwaro rakasainwa naChief Superintendent M. Chidakwa, mapurisa anoti akatambira ziviso ikumacha uku asi vakati havabvumidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe nenhengo dzayo kuti vafore vachienda kuparamende nokuti panogona kuve nevamwe vanogona kupindira mukufora uku vakakonzera nyonganyonga. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti vakaudza mapurisa pamusoro pekufora kwavo vachiti ndiro basa remapurisa rekuona kuti hapana vamwe vanhu vanokanganisa zvakanaka zvinenge zvichiitwa nevamwe. Mapurisa anoti zviri nani kuti Progressive Teachers Union of Zimbabwe itume munhu umwe chete kana vaviri kuti vaendese gwaro ravo.
Hongu tarambidzwa naofisa commanding Harare Central vanonzi vaChidakwa kuti tisakwanisa kuti timache mwana kuenda kuparlament. Isu hatisi kufara ne zvaisitwa naofisa commanding Harare Central nokuti ikodzero yavarairidzi kuti vakwanisewo kumacha uye zvekare kupa petition yavo kumaparlamentarians. Zvinoratidza kuti varairidzi vanoda kutevera mutemo uyezve varairidzi vachida kubuda nouwandu hwavo kuti parliament izive kuti hapana zviriko makumbe enyoka kune zvinonzi zviri kuitwa kugadzirisa matambudziko arimo Ministry of Education. Saka izvozvo hazvifadzi kuti varairidzi vanoda kuti vaendese zvichemo zvavo kuparliament varambidzwe vachinzi kune vamwe nhubu dzingazongovajoina.
Imwi pane zvamakanga mamborongavo here kudzivirira kuti zvakadai zvisaitika?
Tinofunga tanga takataridzira paapplication yedu kuti tine vanonzi mamarshals kana kuti varairidzi vanenge vachizoona kuti hapana umwe munhu anobva kumwe achizopindira pagungano revarairidzi rinenge richida kuti riende kuparlamendi. Hongu officer commanding vati munhu umwe chete kana vaviri vanokwanisa kunge vachienda kuparlamendi. Hationese kuti ndo zvinodiwa navarairidzi. Varairidzi vana masangano akatowanda. Rimwe sangano rimwe nerimwe rinenge richida kuti rine vatungamiri varipo. Zvekare ivo varairidzi vanenge vachida kutivo vashee nemaleaders avo kuona kuti zvinotaura nevatungamiri ndo zvinoita, uye kuti vaende vachinoratidzawo nouwandu hwavo kuparlamendi kuti havasi kubata zvakanaka.
Saka seProgressive Teachers Union of Zimbabwe, munofungei nenyaya iyi uye motora gwara ripi?
Tinoona zvaita zvisingapindirane zvichityora mutemo weconstitution yemuZimbabwe, uyezve zvichityora kodzero yavarairidzi nokuti vane kodzero yokumacha pamwe chete nokupetishina parliament. Saka izvezvi tatumira kurambwa kwaitwa naofficer commanding Harare Central kumamembers edu kuti atiudze kutoita sei. Chinenge chiri kubuda kubva kuvarairidzi ndechekuti ivo havadi kuti vanhu vaviri chete vaende nepetition yavo kuparlamendi. Vanoda kuti manzvi avo anzvikwe pavanoenda kuparlamendi vachitungamirirwa navatungamiri vavarairidzi. Saka hationi sokuti zvingakwanisika kuti munhu umwe chete kana vaviri, uyezve hationi varairidzi vari vanhu vangazotendera vamwe vasi varairidzi kuti vapindire. Ende dei kana mapurisa anga achiona sekuti vamwe vangazopindira, tanga takavakokawo kuti vave part and parcel yegurupu iri rinomacha richienda kuparlamendi. Saka zvava zvakakodzera kuti pane kurambidza vatipewo mapurisa anenge achiona kuti varairidzi vanenge vatanga kumacha kubva kuHarare Garden ndio vanonosvika kuparlamendi. Tinongoona kuti kuramba nhando. Saka tichanzwa kubva kuvarairidzi
avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoyambira kuti inogona kuendesa kumatare vanhu nemasangano akazvimirira vanobudisa zvisakarurama zviri mugwaro remazita evavhoti kana kuti voters roll. MuNewsday makare hurumende inoti haina kuvhota kuUnited Nations panyaya yekuti Russia ishorwe pakupinda nechisimba muUkraine nokuti Zimbabwe haitsigiri kutemerwa zvirango kwenyika dziri mugungano reUnited Nations. Nepfenyuro yeZBC inoti mutevedzeri wegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vakazivisa dare reSenate kuti hurumende yakaunganidza zvose zvinodiwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviunzwe kumusha zvakanaka. Gazeti rinoti vana muzvina bhizimisi muZimbabwe vanotya kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine kunogona kukanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Ya vinguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya ndekuteerera mwe pastori 7 ndo vachitaura nezvinyi kuti pano vatorwa bodi yemufi yapakaipa shuwa zvakumira zvakanaka muZimbabwe. Ndeni chitera kumusika pezve machina wo machina chapu chapu chasaragwa muZimbabwe nezvekuti zvikutika kuUkraine nezvikutika kuUkraine neRussia nezvatika muZimbabwe nemachina nezvasaragwa kunena kuinda shuwa vanhu vachazvikona nezvichitotika izvozvo. Machina havazi vanhu vokugara navo waivai machina ana development munyika asi dei vari varungu kai varungu vanotori nani kuti ngotesa muSouth Africa matinogara munomu maSouth African hatidi tiri munhamo kumanya so asi varungu vanoti viga viga mudzimba dzavo kumapurazi avo tichigara navo tichida rudaro. Hakuna muchena anomboti anombovakachiva kwazvino musoro. Hakuna muchena anombata munhu mutema zvino musoro. Varungu zvavo vanozvinyirira vongu vasi machena ari mberi aiite. Asi sezvimwe chekuti ZANU-PF yavanoisa machena iyoyo ichazozviona nekufamba kwenguva nemachena iwavo. Ndatenda zvangu kusara zvakanaka munozvararamisi wakanaka.
Pastudio 7 makadii apo makadii. Tinokukwazisai ana hwande. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzinofadza. Ini zvangu ndinoda kutaurawo hangu pamusoro pemurume anenzi Mugwadi. Murume uyu haagone kutaura. Dai achimboziva kuti vana veZimbabwe tiri kutambura sei, anga asingatauri matauriro aanoita iyayo. Kutaura kuti isu tiri vebato reZANU-PF ndesaka tichitaura kuti bato reMDC rine mhirizhonga. Bato reMDC harina mhirizhonga. reCCC harina mhirizhonga. Basa bato reCCC ivo ndivo vari kutokonzeresa mhirizhonga kuti vanhu vati bato rine mhirizhonga. Kutaura chake chaiko haatogoni. Anoona kunge tiri vana vake tiri kutambura munyika dzevamwe vanhu. KuMozambiki kwakaita hondo kwakafa maZimbabwe. Iye zvino zvirashiya iri kubhomba imwe nyika kune maZimbabweni futi ikoko nyika iyoyo isi vamwe takatokura tisingatombozive kuti kune dzimwe nyika dzakadaro asi kunotowanika maZimbabwe. Pasi rose rakazara maZimbabwe asi iye achitaura kuti Zimbabwe yakanaka. Hapana chakashata. Mukapinda mutaundi matoireti arimo mutaundi muHarare mwemo. Matoireti akasi agadzirwa na roads ndemachemba achiri mumatoireti ari muHarare. Ngavagadzirise zvinhu ana Mugwadi avo kana vachiziva zvavari kuita. Ngavasangotaure zvinhu zvavasingazivi.
Muri sei kuStudio 7 kuri sei sei matimana enyika hatinozvinzwa zviri mutaura. Zvinozvinzwa. Neurombo navanhu vachikusapota ZANU-PF mwaka uno vachitumwa kuzondauraya munhu mukoroti unowu ifu kwaunozvigadzirira vakawanda vanhu vatinoona mukatumu vanonge vachitopenga ite kuti uzori kwai ndakauraya vanhu ndakatumwa nemimi zviri papi nhasi hapana hapana paunosvika nezviro neZANU-PF unoziva ndauraya umwe unomurayira chiko munhu watadziko. Ndinourombo navanhu ifu kwaunozvigadzirira izvi anokwanisa kutomisa Zimbabwe ndichamisa ndiye angatomisa Zimbabwe chamisa.
Muri sei paStudio 7 apo vashamarari veStudio 7 ndinoda kumboningirei upfumi hweRussia kuti huchafamba sei kuti Russia yakatemerwa masanctions ndakaningira saka upfumi hweRussia hukaondomoka tozototi Zimbabwe tinoiziya payakaroyiwa kuti yakaroyiwa kuti kutimboningira ngeexample paRussia timboona kuti chii chatora nzvimbo kana hukaondomoka zvete upfumi hweRussia ndozototi Zimbabwe kune payakaroyiwa kuti upfumi hwaihondomoka. Tinoti dai taimboone gamba rimwe rakadai ndasamura mashero ka sanctions ingadai yakabviswa kare ka
mayadii muri yeZimbabwe mayadii yapo mutaura namukoma nzonzo vayanowanikira paJohannesburg apo mashoko ndiri kumanza mashoko asi mashoko akasimba ndekuti ngavayamborega mukomana mukomana ngaombomurega ambopinda. Anoita zvimwe ZANU-PF ZANU-PF zvativembesa zvekuti kwaihechiti munhu angagwa unofanira kundotonga kugadheni kwake.
Makadiko Studio 7 indinoda kutaura pamusoro pavachamisa purezidendi Nelson Chamisa nerari yavakaita kukwekwe. Ndichinzwa hangu kutaura kunoita vanhu vachiti vanhu vakaita mhirizhonga kukwekwe vakauraya vanhu vanhu ava vakasungwa nemapurisa. Kwete vanhu ava havana kusungwa nemapurisa asi kuti vakanunurwa pamhomho yevanhu sekutaurwa kwazvanga zvaita kuti vanhu ava ngavarwiswe. Mapurisa aivapo pakuziva kuti pachaitika mhirizhonga yakaita sezviya. Then kana mhirizhonga iyi yaiita, voita sokuti vasungwa vachibvisiwa pamhomho yevanhu kuti vangazodzoserwa vakakurirwa vakaurayiwa. Saka uku kununurwa kwavakaitwa hakusiri kuti vakasungwa zvokuti vanonopika kumajere.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neJapan neSouth Korea.
Vachitaura mushure memutsangano wemakurukota anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika munyika nhatu idzi, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti kwemakore akawanda kudyidzana kweAmerica, Japan neRepublic of Korea kuri paukama hwakakosha zvikuru munyika dziri mudunhu reIndo-Pacific nepasi rose. Vati kunyangwe munguva ino paineka kusagadzikana, pane mumwe mikana iri kumuka, uye zvakakosha kuti nyika nhatu idzi dzibude negwara rakajeka rekuti dzinoshanda sei. Izvi vanoti zvinosanganisira nyaya yekuedza kupedza chirwere cheCOVID-19 uye kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi. VaBlinken vatiwo nyika idzi dzinofanira kutsvaga nzira dzekukwenenzvera zvigadzirwa kuti dzisavimbe nedzimwe nyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Izvi vanoti zviri nyore kuita panyika nhatu idzi kana dzakabatana. VaBlinken vanotiwo kusimbaradza nyaya dzezveupfumi kunobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi nevemabhizimisi munyika idzi vakwikwidzane zvakaenzana nekuvapa rusununguko panyaya dzekutengeserana mumvura nemuchadenga. Vatiwo rusununguko nekutengeserana pachena zvinopa mukana wekushanda pamwe chete kuumba ramangwana rakajeka nekusimudzira zvigadzirwa kuti zvive zvemhando yepamusoro-soro pachishandiswa michina yechizvino-zvino. Mumusangano pakati penyika nhatu idzi pakataurwawo nyaya yekuti dzibatane mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvombo zvenyuclear zvabviswa muNorth Korea. VaBlinken vari kushorawo zvikuru zvakaitwa neNorth Korea zvekuedza simba rezvombo zvemuchadenga, uye chirongwa chenyika iyi chekuramba ichityora mitemo yeUnited Nations ichigadzira zvombo zvenyuclear. Vati America ichaenderera mberi ichiranga North Korea ichishandisa zvirango zveupfumi zvakaomarara, uye vakatiwo vamwe vanhu vasere vanotsigira nyika iyi vakatotemerwa zvirango. Asi vanoti havo America yakagadzirira kuita nhaurirano dziri pachena pasina zvirehwarehwa neNorth Korea ndokunge yasarudza gwara rerunyararo. VaBlinken vati havo America yakazvipira kudzivirira Japan neSouth Korea zvikarwiswa. Vakatiwo vanoda kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi uye kubatana kwevanhu vemunyika idzi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica, maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yeAmerica nezuro yakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga, pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere. Asi ZANU-PF inoti America inofanirwa kuonawo kuchinja kwaita zvunhu kubva zvapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Mapurisa anorambidza rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore richienda kuparamende kunosvitsa gwaro ravo renyunyuto. tashika kumagumo echulongwa chedi cha nasi. Iva inesu zakari maniru ya nasi apoti chukupa ya zimwe na uu. Ini, jini tanuno kawande, jiri Washington DC nichiti mosura zakanaka.